Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechina, chikunguru 12, 2018. Makaterera ku Studio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti rapedza kudhinda magwaro ekuvhotesa musarudzo dzemutungamiri wenyika.
In the way forward. This is the way of society.
Asi bato rinopikisa MDC Alliance rinoti harisi kufara nemabatirwa ari kuitwa magwaro ekuvhotesa neZEC.
Ndo matimu anga ari pasipasi anga achitarisirwa unzi anenge akapera kudhara. Saka izvozvo ndinoona kuti zviri nane kuti bhora rinenge richimburuva vasingazivi kuti vanhu vatarisira vanhu pasi.
Croatia yoita mashura nezviratidzo kuWorld Cup. ZEC, ZANU-PF neIconet voendeswa kumatare nenyaya yekushandisa nhare mbozha dzevanhu kutsvagira ZANU-PF rutsigiro.
Zvatogumbira zvokudare riti zvakaitwa neZEC zvokupa ZANU nhamba dzekuIconet zvinzasi pamutemo, nekuti izvi zvinokanganisa bumbiro kodzero dzavamafa zvimbumbiro yemutemo rokuti vane kodzero yayo kuti yetoti right to privacy.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri zichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti rapedza kudhinda magwaro ekuvhotesa musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno. Vachitaura nebepa rinhau reHerald vaqovani moyo vanova nhengo yeZEC kana kuti komishina vati vachazivisa uwandu hwemavhoti acho sezvinodiwa nemutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act. Vanoti mapepa aya akadhindwa kuFidelity Printers muHarare. ZEC iri kunetsana zvakanyanya nemapato anopikisa akawanda nenyaya yekunzi iri kunzi haisi kufambisa zvakanaka magwaro ekuvhotesa aya. Nezuro vari kutungamira MDC Alliance vaNelson Chamisa vakatungamira vatsigiriri vebato ravo mukuratidzira muHarare vachiti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC.
Hatisi kurwira zvinhu zvinotyisa, tiri kurwira zvatakarwira gondo. Gondo was about one man, one vote. Ndo yati kurwira iyoyo. Isu tiri kuona muZANU-PF yaita abandon the objective of the liberation struggle. That's why we are now kicking in to take over, because they have betrayed the ideals of the liberation struggle. Ndoti kati kuti hatisi kuzodzokera kumashure. One man, one vote. Kureva kuti this is no way is decisive in the way forward. This is no way is decisive. Munhu wese kana tati huya unofanira kuita sei? Kana tati ngatimire unofanira kudii? Murikuona tirikumirira raka handire. Saka way forward yedu tiri kuenda kuengeja ZEC apa the ballot. Makasati nzwisisa tapinda mugiya namba 2. Giya namba 2 kurati giya dzuku. Gia zuba harina kunaka. Harina kunakira mwena, harina kunakira munhu wese. Saka anogona kuziziva kuti haaiwa zvokupfeka zvikero zvangu kuti haacharegera zvake. Kwada kunoenda hakuna kunaka. Zezaamabadiza kukura izaizvo ezvoko.
Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatsigiri vebato ravo kuSimchembo 1 Primary School kuGokwe North kuti bato reZANU-PF handiro rinoudza ZEC zvekuita. Vakatiwo MDC Alliance haifaniri kuramba ichirova bembera, asi kuti inofanira kusiya ZEC ichiita basa rayo.
Direct from Washington,
rimwe gweta raendesa kumatare dzimhosva Zimbabwe Electoral Commission ZEC ZANU-PF pamwe nekambani yeEconet richivapomera mhosva yekushandisa nhamba dzaro dzenharembozha mukutsvagira ZANU-PF rutsigiro pasina kuwirirana. Kandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Vaomeni mafa vanoti ZEKI yakatyora kodzero dzavo nekupa nhamba dzenharembozha dzavo kuZANU-PF vasina kuwirirana navo. Gweta ravamafa vadzerekicharamba vanoti vakwidza nyaya yekudare repamusoro nekuti zvakaitwa neZEKI neZANU-PF hazvisi pamutemo.
Nyaya iyi yaenda kudare reHigh Court apo vamafa vari kunyuta kuti EconeT, ZANU, ZEKI navaparadza vanga vasina kodzero yekuti vapanane nhamba dzavamafa idzo dzavakazokumbirwa kuti vavhotere vamunangagwa navaparadza nevamwe vanhu veZANU zvisina mvumo yavo.
Vacharamba vanoti vanotarisira kuti dare riudze vakaita izvi kuti hazvisi pamutemo uye kuti vasape mapato kana masangano nhamba dzevanhu pasina kuwirirana.
Zvatiri kukumbira ndezvekuti dare riti zvakaitwa neZEKI zvokupa ZANU nhamba dzekuEconet zvinhu zvasi pamutemo nekuti izvi zvinokanganisa bumbiro kodzero dzavamafa zvimumbiro yemutemo nokuti vane kodzero yavokuti yetoti right to privacy uye zvine right yokuti vave protected nehurumende kuti vasangopa vanhu personal information yavo.
Vamafa vanoti musi wa7 Chikunguru vakakatira madzwa kuona tsambambozha ichibva kuZANU-PF nevanoimiririra kuGutu West vaJohn Paradza. Vanoti tsambambozha iyi yaivakumbira kuti vavhotere mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vaParadza pamwe nakanzura weZANU-PF kunyange vasina kumbopa ZANU-PF nhamba dzavo kunze kweZEKI. Vanoti EconeT iri kubatwa munyaya iyi sezvo iriyo iri kufambisa mashoko aya ari kubva kuZANU-PF. Kunyange tatadza kubata ZEKI tinzwe kuti inoti chii nekuendesa kwaitwa kudare, sachigaro weZEKI amai Priscilla Chigumba vakaramba nemuvhuro kuti ndiwo vakapa ZANU-PF nhamba dzevanhu kuti vatsvage rutsigiro vachinakurira nyoka mhenyu kuEconet. EconeT yakarambawo mhosva iyi ikanyora gwaro kumapepa nhau ichiti haina ukama neZANU-PF zvekuti haingaipe nhare dzevanhu munyika. Mapato anopikisa ari kupomera ZEKI mhosva yekuita izvi achitiwo ZEKI iri kuyanyima gwaro revafoti rakakwana asi ichipa ZANU-PF chete. Mubatanidzwa weMDC Alliance uri kunyunyutawo uchiti ZEKI haisi kuita basa rayo zviri pachena kusanganisirawo nenyaya yekupa ZANU-PF nhamba dzevanhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi reZANU-PF panyaya iyi kuti yakawana sei nhamba dzeveruzhinji, asi vacharamba vanoti vamirira kupiwa zuva richatongwa nyaya iyi mudare repamusoro womasvingo vachiti nyaya iyi ndeyechimbi chimbi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mamwe madzishe mashanu emudunhu reManicaland akasarudzwa nevamwe vavo nezuro kuti vave nhengo dzedare remadzishe munyika yose kana kuti National Chiefs Council. Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Madzishe gumi nemapfumbamwe akasarudza vashanu vanoti Ishe Makumbe, Ishe Enias Mapongwana, Ishe Shiduku, Ishe Daniel Gwenzi na Ishe Hata musarudzo yaikokerwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Madzishe mashanu aya achange ari mukanzuro yemadzishe kwemakore mashanu anotevera. Kanzuro iyi inenge iine madzishe makumi mana anobva mumatunhu ose ari munyika. Ishe Makumbe vakatenda zvikuru kune vamwe vavo vakavasarudza kuti vavamiririre mukanzuro iyi.
Vanhu vese vaita kuti ndikunde musarudzo yanhasi, saka vavariro yangu ndeyekuti tigosenza tese uye tinoda kusenza tichipinzana mukati mezvatinenge tichiita. Ndichada kuti ndiite sekuda kwenyu nekuti kusarudza kwamaita matinditora semutumwa wenyu, saka ndicharamba ndichizvera zvese zvamunoda tichiendesa mberi maita zvenyu.
Ishe Mapongwana vekuChipinge vakati vanotarisira kuti vachashanda zvakanaka nevamwe vavo kwemakore mashanu anotevera vachizadzikisa tarisiro yevamwe vavo.
Tinobonga yambo ngekundiketa kwemwaita. Tinotarisire kuti zvinonga zvide kuti zviende kukurukurwa mberi mukati patinosvikisa semasarudzire mwatiita. Tinotarisira kuti tichashandira pamwe kwe5 years dzedzimwandipata kutinenge ndipachigaro. Mashuma ndinobonga.
Ishe Chiduku vekuBuhera vakatiwo madzishi akafanana pamasimba asi kungoti chete ivo vangoitwa nhumwa yekumirira vamwe kudare rekumusorosoro.
Takutenda vanga vachiita basa vakatitsigira vachiti mutambo wedu wanhasi ufambe kuenda mberi veelectron kuti tinokutendai taona zvinhu zvinenge zvakasununguka, hapana zvinenge zvichiita nekuseri zvese zviri pachena. Tizotenda vatiisa muzvigaro vatiti tidzokere kukanzu yemadzimambo eprovhinsi kuti tichakutungamirai zvakangosemazuva ese. Tinoda kutenda kuti murambe makatitsigira nemi muri vatungamiriwo pamwe chete nesu. Zvigaro chete zvamatipa asi takavenzana.
Ishe Gwenzi vakati vanofara nekufambiswa kwesarudzo dzavo zvakanaka pasina kupokana.
Ndiyo ndinotenda ndichiti vezeki maikotibatsira mutambo wangu uri pano. Madzimambo mwese taikwidzana, hapana wapokana nomumwe, hapana watukana nemumwe, but taita zvakanaka kusvika tasvika pakusvikisa vanhu vedu vataitsvaga 5 kusvika ndasvika pakupindawo futi ndichiti mwandidzosazve zvakare naandirimo madzimambo.
Ishi Hata vekunyanga vakafara nekusarudzwawo kuti vaende kuNational Chiefs Council.
Tinokutendai pazuva ranhasi pane basa ramaita rekutisarudza kuti tiite vamiriri kumberi, asi hakusi kungwara. Zvido zvenyu zvatisvitsa ipapa, saka tinofanira kukutendai narini narini mazvita.
Mukuru wezeki mudunhu reManicaland vamufati Masabeya vanoti sarudzo dzakaitwa nezuro dzakafamba zvakanaka sekutarisira kwavo.
No machief wanga chita election ya machief vachazomirira province inei muchiefs council ya Manicaland ndosvitanga tichiita pano. Then after this vachaenda kuHarare the 5 machief tasarudza kuti vachizoenda kovotera president wechiefs council kuHarare. Ndo vamiriri wemamwe machiefs ese ari muno province.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti mamwe matunhu akasarudza sei madzishi achange ari muCouncil of Chiefs. Urongwa hwekusarudzwa kwemadzishi hwakaitwa mumatunhu ose nezuro. Madzishi aya arotarisirwa kusarudza mutungamiriri wekanzuro yemadzishi nemutevedzeri wake musi wa18 Chikunguru, uye arotarisirwa zvakare kusarudza madzishi maviri achabva mudunhu rega rega kuti amiridzire madzishi emudare reseneti musarudzo ichaitwa musi wa1 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Vamwe vagari vemubhuku ramarengere pasi paishe negari kumwenezi vanoti vari kuoneswa ndondo nemumwe anonzi akarwa hondo yerusununguko ari kuvamanikidza kuenda kumisangano yezanu PF. Vanoti kunyange hazvo madzishe nemasabhuku vanotiwo madzishe nemasabhuku anotya kutsiura munhu uyu opedzerawo omanikidza vanhu kuenda kumisangano. Umwe wavo vakatiza munzvimbo iyi ndiva Edmond Lovu, vanoti hazvina kumira zvakanaka nekuti kunyange vakuru vebato ravanotsigira remDCT vanotya nekuti vashoma munzvimbo iyi. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vandu Lovu kuti tinzwe zvizere.
Kune nyaya yekuti pane muhovheti ariko anoti muhovheti akarwa hondo, saka musangano munhu wese amanikidziwa kuti aende kumusangano ende achiti anoda 100% kuzanuPF. Vanenge vasina kuvhota zvanuPF vose vanofanira kuterwa chirohwa.
Ndekupi kwamai maendako?
Kumba kumwenezi mubhukuro kamarondere.
Kwanegari?
Kwanegari mubhukuro kamarondere wadi 2.
Muhovheti uyu wamunoreva anonzani, mumuziva?
Zita rake kere kuzaonara ndiziva, asi anonzi muhovheti kanonzi mashindi, andanazitare kuti mashindi.
Anongoita zvese izvi ega?
Anondoita izvozvo achifungira nemasabhuku kuti akurudze varikuenda musangano. Muchitodamwa muchitoenda nezvitupa zviri pamusangano muchitonzi muri vanga ari mofanira kuvhota zanuPF ende MDC vanga ari mofanira kutendeuka, zanuPF inofanira kuwana 100% ikoko. Zvekutoti choro variko MDC nesu vanga vari MDC tirikoko kuti vamwe takatotiza, vamwe havakwanisi kutaura kana kutomboisa kutomboita mameetings avo koko.
Hamuna kuudza vakuru vakuru vebato renyu kuti ndizvo zviri kuitika kwanegari?
Kune wanhu anga ariko ataiza makuudza, asina iye anoratidza kuti anotya nekuti vanhu vacho vakawanda vanenge vachiuya vachichidzidzira ipapo. Kana ukatadza kuenda kumameetings ezanuPF haunyorwi kuchikafu kune zvinouya zvezanuPF zviya zveichigoverwa vanhu zviya zviya zvinonziwa vafane kupiwa nekuti hausi kupati, saka unotozvimanikidza kuti uende kupati. Izvezvi pandakabvako papasati pava nemunhu anga arohwa zvake kana kukuwadza, asiko fundupiwa nekuudzwa kuti tichakutevera ikoko kumasingadi kuuya kumusangano zvanupf zvakando zvakazviriko izvi.
Saka hapana kana akakwanisa kubatsira kana kuti anokwanisa kubatsira vanhu vese vari kufundisirwa ava?
Hako zvino hakuna angachikwanisa kudaro, ndosaka ndadoita mukana nokundizvizivise kuti pamwe pakagona wanikwa anogona kuenda ukoko vandoona nyaya dzakaita sedzino kuti tinoda kusapota apati MDC asoti tinotya zvingaitiwo.
Ko ishe anotichi?
Ishe vanotosungira vanhu kuti vaendewo ukoko kumusangano wezanupf nekuti chinoitika chekuti muovetu uyu anotaura nemabhishepu nemasabhuku ese achiti vanhu vauya kumusangano, saka masabhuku vanotya vanobva aenda usaidhi rake.
Avo vanga vari mugari wekumwenezi akatiza kunzvimbo achinopotera kumwe nenyaya yekutyira upenyu hwake vaEdmond Lovu vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rakabatana nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum ari kuparura urongwa hwekuchengetedza zvikoro senzvimbo dzakachengetedzeka kuti vanhu vadzidze murunyararo. Musangano uyu uri kuitwa muHarare nemusi wechishanu mangwanani. Musangano uyu uri kuuya sekurudziro kubva kuZimbabwe Human Rights NGO Forum neZimbabwe Human Rights Commission yekuti vadzidzi, varairidzi uye midziyo yezvikoro ichengetedzwe kubva kune vezvematongerwo enyika. ZANUPF yakatoendeswa kumatare neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ikanzi nedare isashandise zvikoro kana ichiita zvematongerwo enyika. Asi bato iri rakabva rakwira kudare repamusoro-soro richiti hapana umbowo hwekuti riri kuita izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzikama ibere kuti tinzwe zvizhinji nezvechirongwa chavo.
Ya, chirongwa chatakatarisana nacho musi wechishanu chirongwa chekuti tinge tichigara pasi tichikurukura nemastakeholders avo vane hanya nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Zvikuru sei tichitarisa kuti vana vari muzvikoro pamwe chete nevadzidzisi vavo vangadzivirirwe sei kuitira kuti kodzero dzavo dzisashonyororwe, zvikuru sei munguva yatakatarisana nayo yesarudzo.
Chazotuma kuti muite chirongwa ichi chii?
Pane zvinhu zvakati wandei. Mucharangarira kuti muna May 2018 takabudisa gwaro rinozikanwa nekunziro the 2017 State of Human Rights Report. Mu-2017 State of Human Rights Report munobuda kuti vakanyanya kubatwa nemhosva yekushonyorora kodzero dzevamwe mugore ra-2017 vanobatwa vari ivo veZANUPF nemapurisa. Asi mavictims atinoti ane nhamba iri pamusoro pamavictims ese akashonyorerwa kodzero mugore ra-2017 pana vana vachikoro tine manhu vanokwana ivo 58,000 vakatyorerwa kodzero dzavo muzvikoro. Saka zvikoro inzvimbo yekudzidzira, haisi nzvimbo yematakanana, inzvimbo yekudzidzira. Saka inzvimbo dzinofanirwa kunge dzakachengetedzwa. Saka ripoti redu iri rinobudisa nyaya iyoyo. Saka following up from that report, tava kufamba nemastakeholders in each sector yakaripotwa muripoti iroro tichiona kuti ndezvipi zvatingaita, tingati malong term measure. Saka munyaya dzevana vechikoro idzi mastakeholders mahombe ndivava vatiri kushanda navo seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ndochekutanga ichi. Chechipiri ndechekuti seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakatoendesa nyaya iyi kuHuman Rights Commission. Saka panotori neripot, saka statistics dzandiri kukudza idzodzi dzitori muripot reZimbabwe Human Rights Commission. Inotori nemarecommendation. But commission inongokwanisa kuita marecommendation. Zvaakwatiri isu senyika kuti ndezvipi zvatingaite kuitira kuti titore matanho kuti kodzero dzisarambe dzichishonyoroka.
Vari kutarisirwa kunge varimoo muchirongwa chamuri kuita ichi ndevapi vemamwe masangano vamuri kushanda navo kunze kweveATUS?
vakakokwa kumusangano uyu kunosanganisira veZimbabwe Human Rights Commission, kusanganisira veMinistry of Primary and Secondary Education, kunozouyawo vamwe vadzidzisi vemamwe masangano anomiririra vadzidzisi, kuuyawo zvekare vamwe vemacivil society organization vakafanana ivona na Justice for Children nevamwewo vari muchirongwa chekurwira kodzero dzevanhu.
Tarisiro yenyu ndeyekuti kudii?
Tarisiro yedu ndeyekuti mushure mechirongwa ichi tinobuda neyatinotiyo National Framework for Safe Schools. Saka kana tichiti National Framework, tinoreva kuti pane zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kunge zvatichibuda nazvo umu, tisingangotarisi maelections atakatarisana nawo aya, nekuti munoziva imini kuti veRT vakaenda kudare redzimo, kudare rehigh court, vakawana judgment yekuti vanatongerwe nyika vamire tsika yekushungurudza vana. Aya, tinangoti mashort term measures tatava kudai susu the National Framework inosanganisira maregulations, atingati unenge watova mutemo wekuti kana munhu akatyora mutemo iwoyo anokwanisa kutotongwa nemhosva. Saka ndo maregulations atinenge tichitarisira kuti tinge tichibuda nawo.
Avo vanga vari murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzikamai bere vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achiti papamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neNorth Korea.
Gurukota reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vachangodzoka zvekare kuNorth Korea, uko vakaita hurukuro nemakurukota ehurumende maererano nezvombo zvenuklea. Vachitaura nevatori venhau muTokyo, vaPompeo vakati, ndinoda kuti zvinzwisiswe kuti North Korea yakatsinidzira chido chayo chokupedza zvombo zvenuklea. Takakurukura pamusoro pegwara rekutora kubva nhasi kuti tipedze zvombo izvi. VaPompeo vakaenderera mberi vachiti North Korea yakabvuma kuita musangano mwedzi uno wachikunguru kuti tikurukure kudzoserwa kwemitumo yezvizvarwa zveAmerica zvakafa muhondo. North Korea yakatsinidzira zvekare kuti ichaparadza nzvimbo yayaishandisa kugadzira zvombo zvenyuklea. VaPompeo vakati pachine zvasara, asi madzisahwira eAmerica, eSouth Korea neJapan anotenderana kuti America itore gwara iri rokuunza runyararo mudunhu iri. VaPompeo vakati kana North Korea ikamira zvokuita zvombo zvenyuklea, ramangwana rayo richafadza. Vakatizve America ichabatsira North Korea kuti ibudirire, asi North Korea inofanira kutanga yabvuma kupedza zvombo zvenuklea. Naizvozvo zvirango zvakatemerwa North Korea zvinoramba zviripo. Vakapamidzira vachiti zvibvumirano zvizhinji zvakaitwa kuUnited Nations zvinoshedza kuti nyika dzese dzikudze zvirango izvi. VaPompeo vakati chinangwa chokupedza zvombo zvenuklea muNorth Korea hachisi kuzochinja. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tinotenda tanonoka makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kwa zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zviri kuitika ku World Cup uko Croatia yapinda mafinal yayo kekutanga.
4 days from now, Croatia against France for the right to be champions.
Vatemberi vechikwata cheCroatia vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo chakapinda mufinari ye 2018 World Cup nezuro manheru mushure mekurova England 2-1 nechibodzwa chakakandwa naMario Mandzukic munguva yemuwedzerwa. Croatia yakatanga yakatungamirwa ndokuzodzora kuita mangange 1-1 ndokuzopedzisa England apo veruzhinji vanga vave kufunga kuti mutambo uyu uchaenda kumapenalty. Aka ndiko kekutanga Croatia ichipinda mufinari yemakundano eWorld Cup mushure mekusvika masemifinari muna 1998 apo yakarohwa 2-1 neFrance. Vatapiwa mahwengwa avo vanotevera chikwata cheBarcelona vanoti zvinodakadza kuti zvikwata zvisina mukurumbira wakanyanya seCroatia zviitewo mukurumbira.
Croatia yawina zvaya because ndo matimu anga ari pasi pasi anga achitarisirwa kunzi anenge akapera kudhara. Saka izvozvo ndinoona kuti zviri nane kuti bhora rinenge rechimburuvha vasingazivi kuti vanhu vatarisirani pasi.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaota mombo vanoti veruzhinji vanga vachidherera Croatia asi vasina kutarisa nhoroondo yayo makwikwi aya.
World Cup esapfuura Croatia haingoroweka zvekumhanya. Ndinonzwa kuti ndoona inini kuti ndomukana wangapindawo because yanga ichitambawo netimu yanga yagarawo yanga ane makore isati ambosvikoungana musemifinal.
Croatia yave kusangana mufinari ichaitirwa muLuzhniki Stadium nesvondo neFrance iyo yakarova Belgium musemifinari. Belgium iri kusangana neEngland nemugovera dzichirwira chinzvimbo chechitatu makwikwi e2018 World Cup ari kutarisirwa kupera zvino mutsindo pamutambo weCroatia neFrance nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kambo hondo kubva kuna Killer T na Ja Fraser tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. ZEC inoti yapedza kudhinda mapepa ekuvhotesa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Croatia yosangana neFrance mumakwikwi eWorld Cup nemusi wesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nokuoneka yachiti muswere zvakanaka. Ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.